Mapata no Pitisa, Arushandar Paseboka Rubus of the National Election Reforms Agenda, Kanakutinera, Aunga na Panzumboyaru Dice of the Freedom Square Muarare Nasi, Apasin Bisanya Kupina Mumikwagwa Shirachi Zira Safara, Nekucha Zakwambisa Basa Kwano Tikurubit Kwane Commission in Wanane Zuzaru Zomunyika, Yes Zimbabwe Electoral Commission, Kanakuti ZEC, Mungu achawara kwa mtangano uyu, uye vali mnyori mkuru MDCT, ba Douglas Mwonzora, ba uzavano waya kwa mtangano uyu, kutiba bumila nasimapa achawari munera, kutiba chapinda mungigwa kwa munguwa kupiru kutelera, jisne kutuhurumende eno daereka na kutikwete, vachi zote zineta kutisarudu zemunyika kipapambe zwakanaka, zinopandira kugaziri kwa sarudu zemuna 2018 zaitwa, Mashoko wa Mwonzora aya, anotevera kurambizwa nemapurisa kwakaitwa nera kuita musangano waitwa nhasi uyu muAfrica Unity Square, vachinzi vaitire kuFreedom Square, mapurisa achiti pakati pedhorobha, panga pachizoitwa musangano wemakurukota ezvekunze kwenyika emunyika dziri kuchamhembe kweAfrica, dzinosanganisira Zimbabwe.
Chekutanga! Chekutanga! Zatiri kuta kuti my elections agadiri kwa asaza gadirwa. Saka isu tiri kuti fire fire. Hande ikuno tino demonstrator. Tinoita ma public meeting. Tinoita ma rallies. Tinoita choi choi ipapo pa city center pa asinga adi. Tinoita misangang. Pa Africa Unity Square ipapo pa wanoramba. Because that is our country too. That is our Africa Unity Square too. That is our city center too. It's not a something a city center. And the Tirikuti, we shall never allow discrimination of a black man by a black man. Bame wano do 1 million men, vano macha town rese, isutorambitwa. Ipapo tinoti nada kamarada sotira.
Mumwevanhu vauya pamusangano uyu, vaworship Dumba, vabvumirana nedanho ratorwa nemapato anotsvikisa ari munera.
Hungu ikodzero yevanhu zvachose maererano nebumbiro yemutemo kuti vanhu vanofanira kuratidzira nekupresenta kana kuti kuendesa mapetitions pane zvichemo zvavanenge vainazvo zvichiteererwa. Zviri kuitwa nemapurisa zviri kunze kwemutemo. Nyika ino haitongwe nemapurisa asi inotongwa neconstitution. Saka tinoti vanhu ngavairegeredzwe vaite zvavanoda, ende zvakare mapurisa ivavo ari kuita yetingangoti pachirungu selective application of the law, yekuti wezanu vanoita pamadiro, vanoita mamiriyoni neni machi kubhindura nguva ine mademonstrations kumasvingo kugweru, vaita pasina anovarambidza, asi kanga yaa opposition voti hazviite, zvichireva kuti apa mapurisa ari kuratidza iwo kuti zviri kuita kunge imwe wing yezanu PF iri kushanda kudzvanyirira vana vezimbabwe.
Muzvare Eunice Nyakusikwa, avo vanga vari pamusangano uyu, vati hurumende yezanu PF haifanirwe kuramba ichiregererwa ichityora kodzero dzevanhu.
Ini tinoti udzvinyiriri wezanu PF unofanira kupera, vanhu vanofanira kubvumidzwa kuita zvavanoda according to the constitution.
Mumwe wevatevedzeri vaMorgan Tsvangirai vaElias Mudzuri, avo vataura vakamirira vatsvangirai, avo vanzi vari kunze kwenyika, vati zvinodikanwa ndechekuti ruzhinji rweZimbabwe rutaure nezwi rimwe chete, kwete kuteva mugabe vachiita madiro ajojina neupenyu hweveruzhinji.
Hatikakudzi nomunhu wani. Munhu waita mudhuri pakati pedu nesadza ndimugabe nezanu PF. Saka chatingadiko zvino izanu PF. Zvakwana zvezanu zvava zvevanhu veZimbabwe. Isusu ngatichinziva kuti nezanu we are going to fight. We are going to be in the street. And I am begging you, kuti ungadada here kuti ndiri mugovernment munhu achitadza kuwana pei yake. Pension achitadza kuwana mai. Wobva wobva ipapo woti titenderevo masaji chee kana kuti wheelchair yokuti titemberere ndifire pabasa. Aiwa, taramba, taramba, taramba. Tatino, zvakwana.
Zvichakadai, mapata anopikisa aya ati ave kuda kuti ZEC ipwanywe, sarudzo dzofambiswa nesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadac richibatsirana nesangano renyika dzose dziri muAfrica, reAfrican Union, nesangano renyika dzepasi rose, reUnited Nations, sezvo achiti hurumende yava Mugabe ikaregwa ichitungamira sarudzo, zvakafanana nekuenda kutsime nemugomo wakabooka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.